material reflecting American ideals and institutions.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 10 Mbudzi 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tikufara zvikuru vanhu vokuBulawayo vaita musangano kumawodzi ese ari 29 nema12 constituencies. Saka vatenderana vese vauya kumusangano kuti ivo vanobata basa resarudzo kana kuti rechange nababa Advocate Chamisa.
Bato reCCC rinoti vatsigiri varo vemumawadhi ose makumi maviri nemapfumbamwe muBulawayo, pamwe nematunhu maduku gumi nemaviri, vakabvumirana kuti vachashanda nemutungamiri weCCC vaNelson Chamisa chete.
Nyaya iyi inorwadza zvikuru kwazvo. Zvinongoratidza zvatinogara tichitaura kuti government haiprioritize kuinvesta in quality public education.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mumashoko avatumira kustudio 7 vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change, Dr. Felix Magalela Mafasi Vanda, vanoti nhengo dzeCCC mumawadhi ose makumi maviri nemapfumbamwe mudunhu reBulawayo nemumatunhu maduku gumi nemaviri vakabvumirana nezuro kuti havasi kuzoshanda nevanozviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori webato iri vasengezo chavangu, vachiti vanhu vari kuti vachashanda nemutungamiri weCCC vaNelson Chamisa chete. Izvi zvinotevera kudzingwa kwevamwe vamiriri vebato iri muparamende pamwe nemamwe makanzura. Dr. Spanda vanoti chikwata chinotungamirwa navachavangu chiri kushandiswa nebato riri kutonga reZANU-PF.
Tirikufara zvikuru vanhu vokuBulawayo vaita musangano kumawodzi ese ari 29 nema12 constituencies. Saka vatenderana vese vauya kumusangano kuti ivo vanobata basa resarudzo kana kuti rechange nababa Advocate Chamisa. Vataura pachena kuti zvese zviri kuitika munyika zvikuru muBulawayo ndezvesarura kuganda, ivo the above tribal card. Ivo vati vakahwina maelection 2023 August. Saka nyanya idzi dziri kusevenzeswa neZANU-PF dziri kuedza kukanganisa zvinhu zvakaonekwa nesadhaki kuti vamunangagwa havana kuwina.
Dr. Swanda, vanhu vari kuti pamusoro pezviri kuitwa navasengezo chavangu.
Vari kuti izvo zviri kuitwa naSengezo uyo ari kuzviita Secretary General Mahumbwe. Saka vazivisa nyika kuti vanyorera mapazi ese anofambirana nezvekutongwa kwematunhu nepalamendi nesenati nekumatare ekoti kuti vaSengezo basa ravanga vachiita vanga vasina kutumwa nevanhu. Havana simba zve vavaudza kuti chigaro ichocho hachina munhu nguva ino, tazoisa mumwe nhasi kuti afambise mabasa nokuti taona kuti vachengezo vari kusevenzesa zvatanga tichiita iwo vari kunze. Taongorora zvakare tikaona kuti pane vamwe vatanga tichisevenza navo vari kusevenza usiku nasengezo vatotengwa nezano.
Vanhu vamuri kutaura ava ndivanani, Dr. Sibanda?
Tashamiswa tichiona kutsatsa pulu uyo angari MP wedu kubvira makore mashanu apfuura akazotorega kwa MP musi wa23 August akusevenza napulu. Hazvitishamisi nokuti nguva yehondo vanhu vakafanana Nyati vairepo vaitengesa makomredi kumabhesi. Saka vese tichataura vachabuda pachena havo kuti ndiani ari kusevenza nachavamwe achiputsa basa revanhu, purojekiti yevanhu. Saka iye zvino vanhu vokubulawayo vari kuudza nyika kuti ivo vakamira nababa Chamisa. Zvese zvimarecalls zviri kuitwa izvi zvichapera manje manje nokuti moto wemapepa uri kusevenzeswa nediscrimination yatinotizo surusarura ganda kana kuti discrimination on tribal card. Saka tatizo vanhu vazive kwete kunyeperwa kuti CCC yaparara, CC ndopa yasimba. Tinotenda neSADC Observer Mission yaburitsa pachena kuti muno muZimbabwe hatina hurumende, tine keteka government iri kutungamirwa nababa vamunangagwa kwechinguva chino. Saka vanhu zvibatei, regai kuva nemheremhere.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri weTriple C, Dr. Felix Magalela Mafasi Vanda, vachitaura neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata vapulu nezvenyaya iyi, asi vanozviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato reCitizens Coalition for Change vaAlbert Mhlanga. Vanoti havasi kushandiswa nezanupf uye havasati vapedza kudzinga dzimwe nhengo dzebato reTriple C, vachiti izvi zvichaitwa munzvimbo dzose munyika.
Ei, ndechokwadi, ndechokwadi chaiyo, because handitagara tataura kuti we doing the whole country so that we get order. Zvavari kutaura kuti izano izano, haa, hazvina basa. Ndiko saka tora long time tisina kutora nyika, because vave vanosarounda president vomuita toy like I said.
Avo vange vari vanozviti ndivo vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemunyori mukuru webato reCitizens Coalition for Change vaAlbert Mhlanga. Bato reZANU PF rinoti harinei nezviri kuitika mubato reTriple C. Hurumende inoti iri kutadza kubhadhara mari yevana vechikoro yechirongwa cheBasic Education Assistance Module kana kuti BEAM. Gurukota rebazi rePublic Service Labour and Social Welfare vaJulai Moyo vanoti hurumende ine chikwereti kuchirongwa cheBEAM chinoita mabhiriyoni mazana maviri emadhora emunyika kana kuti 200 billion Zimbabwean dollars. Rimwe sangano rinomirira vararidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti zviri kuitwa nehurumende zvinoratidza kushaya hanya nenyaya yezvedzidzo munyika. Mutungamiri wesangano iri, Dr. Takavafira Joe, vanoti ndizvo zvinogara zvichitaurwa nevarayiridzi kuti hurumende haina shungu dzekudzidzisa vana vayo zvakanaka zvakakwana.
Nyaya iyi inorwadza zvikuru kwazvo. Zvinongoratidza zvatinogara tichitaura kuti government haiprioritize kuinvesta in quality public education. Rather, vari muhurumende vanoprioritize retention of political power. Zvatiri kutaura izvezvi muZimbabwe mune madiratibvange evanhu vanenge vachida kutotambisa mari dzinotopfuura even 5 million US dollar nemabuy elections. Saka tiri kure zvikuru kwazvo nekuinvesta in quality public education. Zvekare budget yeeducation tinogara tichitaura kuti haisi kumita the Dakar framework pakaagiriwa nama African countries kuti budget reprimary and secondary school rinofananga richipfuura 22% of the total budget.
Asi Dr. Joel, takatarisa nyaya iyi muchikoro makamira sei?
Ndinotoona kuti nyaya iyi haisi tobudisa chaizvoizvo zviri muzvikoro. Vana vanofanira kunge vachibhadharirwa nebhimu. Vakapedzisira kubhadharirwa nebhimu mugore ra2020. Saka tavana makore matatu pasina kana sendi zvaro rinoenda kuzvikoro kwakawanda. Zvekare tikatarisa vana vacho vari kusarudzwa kubhimu, tinoona zvekare kuti havasiwo mabest vangava vari mabeneficiaries. Vakawanda vazukuru vevanhu vari mapoliticians. Muzvikoro kwacho mabhim committees anomanipuletiwa zvekare nevanhu vari matongerwo enyika. Tozoona kuti vana vanobatsirika havasiwo vanonyanya kutambura.
Iyo bhimu yakamira sei muzvikoro umu, Dr. Joe?
Bhimu zvayakamira yakaita pari zvino inongovawo rimwe bazi rinosapota huori huri kutoitika pasina kubatsirika kwevana vanotambura zvikuru muzvikoro. Saka panotoda yecomplete overhaul yebhim kubva pakuti vana vanosarudzwa sei muzvikoro kuindawo pakuprovhaidha mari dzokuti vana vanotambura vanobva kumapoa family backgrounds vange vachibatsirika. Uyezve panoda seriousness kuona kuti kana pasina mari dzinoenda kuzvikoro, sezvatiri kutaura kuti mari dzakaguma kuenda kuzvikoro mugore ra2020, vana ava vanobatsirika sei? Saka vana vakawanda vanopedzisira vatadza kuenda mberi nechikoro nokuti bhimu yacho hapana zvairi kupa. Asi tichitaura kana para pama political rallies kuti tiri kuendesa kana kubatsira vana vakawanda zvikuru kwazvo nebhimu. Saka bhimu kwangowawo kutaura, asi in reality hapana zvinhu zviri kuenda kuzvikoro. Tinoda kuti zvinhu zvinge zvichigadziriswa zvive muchechetero mvura yeguvi, vana vabenefite from a responsible government inoonawo kuti ramangwana renyika riri muvana vese vanofanira kuti vaasiswe kuti vaende kuchikoro.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Joe, vari parunare kumasvingo neStudio 7. Nyanzvi dzezveupfumi dzinoti chirongwa cheMutapa Investment Fund, iyo yaimbonzi National Sovereign Wealth Fund, hachina kushata kana chikaitwa nemazvo pasina uori nekubiridzira. Hurumende inoti chirongwa ichi chinobatsira kuti hurumende igone kuwana cheuviri kubva mumakambani ayo, sezvo mazhinji acho asiri kuita zvakanaka. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata muongorori wezveupfumi vari mukuru wesangano reRefin X Zimbabwe, muzvare Happiness Zengeni.
Pane nyaya yeSovereign Wealth Fund, iyo yakunzi Mutapa Investment Fund, yekuunganidza kweupfumi hwenyika mune chirongwa chekuti tinokwanisa kuwana value kana kuti mari kana kuti upfumi hwemune zvinhu zvaiswa muMutapa Investment Fund zvinokwanisa kubereka kuti neramangwana kana kuti future generations vava vanokwanisa kuzoishandisa mari.
Kune dzimwewo nyika here dzaakambozviitawo izvi zvikashanda?
MaSovereign Wealth Fund akawanda kune nyika dzakawanda, but yakanyanyobudirira ndeyekusaudi Arabia, then ndeyekuNorway. Ava vakakwanisa kuisa mazviwanikwa zvemunyika mavo kuburikidza neoil yakawanda kunyika ikoko, vakaikwanisa kuti vatsumudzire mamwe mabhizimisi emunyika iyi.
Nditarisewo kuti muZimbabwe zvinozofamba sei, taona kwakaiswa mabhizimusi akawanda ehurumende muchirongwa ichi.
Izvi hazvina kushata nokuti pana President Mnangagwa vakaita kuti vapinze mabhizimisi akawanda anenge ZUPCO yatinofamba tichikwira mabhazi, Tel 1 yemafoni, ana Kotko Holdings, vose vakaiswa muMutapa Investment Fund. Dambudziko ranga richitika pesa apa ndezvekuti vana vamabhizimusi akawanda anga asingaite mari, ende uyezve pose panga pachitraya kupa vanga vachiedza kuti hurumende inokwanisa kuti ngatichitengesei, panga pachiita makakatanwa nokuda kwekuti maminista kana kuti vanomirira hurumende pabazi re any of the businesses vanga vachibva vaobjecta mazvokuda kwekuti zvisungo zvavanenge vaita zvanga zvisingabudirire. Saka apa hurumende yaisa mabhizimusi aya mune nzvimbo 1 kuitira kuti kana vazofunga kuti regai titengese so that tiwane mari yekuti tisimudzire nyika, vanokwanisa kuita easy decision making, vokwanisa kuti vatengese zvinhu zvavo pasina kupokana, pasina kuti tachinja minista. Izvi zvinova zvakanaka zvinokuti zvinobvisa makakatano akawanda mumuhurumende kumutapa investment fund.
Avo vange vari muongorori wezveupfumi vari mukuru wesangano Refin X Zimbabwe, Mushare Happiness Zengeni vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalos Siziva vanoti bato ravo rine gwaro kana kuti constitution ichakwanisa kudzivirira nhengo dzaro kubva mukudzingwa kana kuitwa recall uye kudzivirira bato iri kuti risabvutwa. MuNewsday makare vanorwira kodzero dzevanhu vari kukurudzira kuti munyika muitwe nhaurirano pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika. Mumusangano waikokerwa nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition makabuda kurudziro yekuti kumirira masangano akaita seSADC kuti abetsere hazvina kukwana. Vakamborwa hondo yerusununguko vari kupomera hurumende mhosva yekuita zveuori mukukanzura magwaro avo ekuti vapiwe mapurazi. Mugwaro reCentral Committee yeZANUPF, vakamborwa hondo ava vanoti hurumende haisi kuvabata zvakanaka, vachiti vamwe vakange vapiwa mapurazi vakatorerwa nenzira dzechikiribidi. Muzimlife.com vanozviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori webato reTriple C Sengezo Chavangu vanyorera tsamba kuhurumende vachiti hurumende ivape mari inofanirwa kupiwa kuTriple C pasi pomutemo wePolitical Parties Finance Act. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Murisei vana veZimbabwe, murisei vashamariri weStudio 7. Haini nyaya yangu inoenda pana avo vachavangu avo, vamusoro muhomba chavangu avo. Kuti vachamisa zvavakati zvavatombovazivi. Vari kudii kuti vangozvimiririra vachavangu? Mungofoma pati yao, usiani pati ya wachamisa. Bosa wachamisa wakata, hui mwana ndumu ziyo. Bosa wakano jira mbwana babaka. Ama kuziyo zishua. Mungo zimiri lira. Wandi ziyo zimiri lira, uitoji pati yako. Kutu mungo sura uchungo kanganisa mapati wa mwana. Ashuna kunaka wachavangu. Mamu ni mkuru wachavangu, nyara iwe wana weZimbabwe wako. Kutu wana weZimbabwe wachema nemi. Anditi, foma iyo pati yenyu mozhi miririra. Musi ya nini waonezu wana weZimbabwe. Zimbozi izu wana weZimbabwe mnita na zumunyama isu. Siyana ina azu wachavangu.
Kwa soewa wande, ni watereri. Katindi pinduro kuni wangu watereri wa ninge wakura moyo. Warukungu utarisira kuti mungo muka pa studio. Mishitaura kuti wachamisa wa kutonga. Izo zwa hazigoni. Zvine mafambira azvinoita. SADC yakatipa marecommendations. Takanzwa kuti marecommendations avo unotaura zvakawanda wanda. Zvinokurudzirwa kuti zviitwe kuitira sarudzo dzichatevera pamberi. Kuchizoita hatinotiwo maresolutions ayaya zvinoreva kuti zvii zvichaitwa pasarudzo dzakabiririzwa idzi. Ndodare richagarirwa musi wa31. Saka ngatingorambai takashinga tichingomirira kunzwa kuti ndezvipi. Ende tikada kuteera teera tonhau twese twese tichanzwa dzekunyepa tikaswera takazvina matatenda.
Mamuka sei mangwanani pastudio 7 nokukwazisainte kuno kuSouth Africa. Nodawo kutaura pamusoro pechiri kuitika muZimbabwe zvekurikuriwa kwamaMPs. Zvinosiririsa, zvinorwadza, zvinokashamadza. Asi chinozoita kuti dzimwe dzenguva vanamukoma chonga Timothy munoita sekuti pamwe pacho munotora divi. Inini handina kunzwisisa pamaifonera ACCC nesuro muchivabvunza zvema MPs 70 SNPF yanzi ari kurikolewa muparliament kuti maiva makanangana nechi uye maida kunzwisisa chii kuACCC, because hazvina kuitwa neACCC. Wakanyora tsamba wosi weACCC unodzinga maMP kana kuti unokokera muparamendi macho hausi weACCC. Saka imwe mibvunzo nezvinenge zvichiitika zvacho tonyatsozvitarira, hatinyatsonzwisisa kuti munenge makatarisa papi. Nekuda kwekunyangariswa dzimwe dzenguva kunenge uchiitwa nhengo dzeACCC, tozonzwa nemibvunzo yamunenge muchibvunza inenge ita sekuti muda muri kude kubudisira vanhu veZANUPF. Imimi makamirire kuzviita vatori venhau, but makude kundobudisira vanhu veZANUPF zvakavanzika zveACCC kuti vaenderere mberi neuori hwanenge achiita.
Ya makadii muri Zimbabwe, dangu yambira ari kuSAU uko kuSAU zvimagurupu zvimwe zvamunotsvakirwa basa izvi, tanga maona basa muzoti mobhadhara mari dzemunonzi maagent. Munobirwa mari, munobirwa mari zvakaipa. Kuna lizi umwe anonzi lizi, so anongonyepera vanhu muchibhadhara ma300 mobirwa mari. Muchenjere, muchenjere, murambi pajobhe ikapa.
Mumubudze chavanguyo mhani vanhu veStudio 7, muudze chavanguyo, muudze chavanguyo kuti zvinhu zvaari kuita kana ndiri seni kana pandinomubatira chaipo chaipo pandinoti ndasanganidzana naye chai chaio, uyo munhu shuwa aitondiuraya uyo, nokutoti takatogara tatofa kudaro. Hai mani, kuenda vachiita zvinhu zvinosiririsa kudero, hahu kuti nyika yose iri kukomplaina here nezvinhu zvaari kuita? Koiye se asingasvodi kudero? Kana mukadzi wacho sei asingambotomuudziwo kuti nhai baba zvinhu zvamuri kuita muzvione here kuti zvinonyadzisa? Tofambirepi munyika mune vanhu? Konhau yedu zvainge yotongofamba zvakanaka wani, iye wambobva nepi kuchako? Vakomana zano mushonga wainawo inombouwaneki? Inotongozeva toti kutoti munhu ungomukandira masese kudai utouya sehove. Murume mukuru wakaita seiwewe ungaita mutauriri weACCC, munhu unotengesa pamusika iwe, uchitengesa pamusika Bulawayo murodhi umwe wotozotokonoka kuti wamutauriri chigo chavangu iwe.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Zvikamu zvingangosvika 36 kubva muzana kana kuti 36% zvemadzimai pasi rose zvinoshanda mubandiko rezvekurima sezvinotaurwa nesangano reUnited Nations Food and Agriculture Organization kana kuti FAO. Mudunhu rekuchamhembe kwegwenga reSahara muAfrica kana kuti Sub-Saharan Africa, uwandu uhu hunokwira kusvika kuzvikamu 66 kubva muzana 66%, nedunhu reSouth Asia zvikamu 91 kubva muzana kana kuti 71%. Nekuwedzera, vakadzi ava vanoshanda mumapurazi. Asi kwese kusaenzaniswa kwemikana nerusarura zviri kuisa zvimhinga mupinyi munzira dzevanhukadzi vanoshanda munorimwa nekugadzirwa zvekudya. Pasi rose vanhukadzi vanonyanyoshanda musina kukodzera pane vanhurume, uye vachipiwa mihoro iri pasi, uye nyika dzakawanda hadzisati dzave nemitemo yakakwana inochengetedza vanhukadzi munyaya dzekuvevaridzi veminda. Kusvika vave nekodzero dzizere dzekuvevaridzi vezvipfuwo, mvura nembeu uyewo ivhu, nzira dzechizvino-zvino dzekurimisa nemari zvinodiwa pakurima zvinoita kuti vazviriritire, vanhukadzi havakwanise kupawo chikamu chavo chizere mukuwaniswa kwezvekudya sezviri kutaurwa negwaro richangobva kuburiswa neFAO iri. Mutevedzeri wevanoona nezvekufambiswa kwemabasa Muchirongwa cheUSAID Feed the Future, amai Dina Esposito, vakati kana vanhukadzi vari mune zvekurima nekugadzirwa kwechikafu vakawene mukana kuzvikwanisiro sevanhurume, kwete zvakapfurikidza, vanogona kusunungura trillion imwe yemadhora kana kuti $1 trillion kubva mumari inowanikwa pagore nekudzikisa uwandu hwevanhu vane nzara nemamiriyoni makumi mana nemashanu kana kuti 45 million. Vakati ndicho chikonzero USAID yakazivisa nezvekuzvipira kunonzi Generating Resilience and Opportunities for Women kana kuti GROW. Vakati kune nzira nhatu dzekuedza nadzo. Yekutanga yakanangana nezvinowanikwa neushingi hwevarimi vechidzimai, vachiti mumutauro wedu ushingi hwatinotaura ndehwekukwanisa kwemunhu kujairira, kutambira kana kutosimukira kunyange akatarisana nezvinoshamisa, zvakaoma kana zvigozhero, vachitiwo nezvimwe ndezvekuti udzamu hupi hwagara hurimo mubandiko kana kuti munharaunda, nekuti tingasimbisa sei udzamu ihwohwo kubatsira vanhu kuti vadzivirire njodzi. Amai Esposito vakati kuzvipira kwedu ndekwekuti tiwedzere zvakapetwa kazana kubva muzana uwandu hwevanhukadzi vari kushandisa umhizha hwakawandudzwa neutungamiri muminda. Vakati tichange tichinangana nekuwanikwa kweminda, mbeu dzinopa gohwo riri pamusoro-soro munguva yekushayikwa kwemvura, nefotereza, mari, ruzivo nezvikwanisiro. Vakati rutsigiro rwepiri, kubatsira vanhukadzi kuwandudza mashandiro nemihoro inowanikwa kubva mumabasa emuminda. Amai Dina Esposito vakati kechitatu, kunangana nekuona kuti zvinodiwa nevanhurume nevanhukadzi zvakanangana navo pamwe nekusiyana kwemikana yekuti vanhu vanonzwisisa sei kupesana kwepfungwa nezvazvo, apo tinotora matanho ekubatsira. Kuenzaniswa kwemikana, vakadaro amai Dina Esposito, hakuna kungonaka chete, kunounza chouviri, kwakangwara, nekuti musimboti mukuvaka nzira dzakasimba dzekuwaniswa kwechikafu. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica, amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato reCCC rinoti vanhu vemumawadhi ose makumi maviri nemapfumbamwe muBulawayo nemumatunhu maduku gumi nemaviri vabvumirana kuti vachashanda nemutungamiri weCCC vaNelson Chamisa. Asi vano zvitindio vakafano bata chigaro chemutevedzeri wemunyori mukuru weTripusi vaAlbert Mhlanga vanoti havasati vapedza kubvisa vasingakodzeri pazvinzvimbo zvavo. Hurumende inoti iri kutadza kubhadhara mari yeBasic Education Assistance Module kana kuti BEAM. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndiri Tanonoka Wande ndichiti moswera zvakanaka vateereri.